Vamtsea mivanoti muri dzinosvika mazana matatu pari zvino dzakapotera kunzvimbo yemusika vanhu kudunhu rechipinge kumabvazuva kwakadzika kumaodzanyemba kweZimbabwe. Nhengo yeparamende iyi inoti mhuri idzi hadzina pekutangira sezvo misha yavo yakapiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato rerinamo.
Tine vanhu kuarea dzekwana Zamchia, kuarea yekwahakwata, kuarea yemusikano nearea yekwatuzuka. Tine vanhu vakadaro vakabva Mozambique. Pati dambudziko riri kuitika ngerekuti vanhu ava vari kubva Mozambique nenyaya yekuti vari kuvhiringidzwa zvichitarisirwa kuti waisapota pati iri pamaelections. Uyezve kuti iwewe panguva yawaisapota pati iyo ndiyo here pati yakawina kuMozambique panguva yetaari zvinezvi kuarea kwaunenge uchigara.
Vamutseyami vanoti mhuri dzakatarisana nedambudziko iri reupoteri dzakawanda zvikuru zvekuti vanopfuura mazana matatu.
Ndisikadi kunyanya-nyanya kuti ndibude nenamba chaiyo chaiyo, asi ndiri kuona kuti nedambudziko kukura kweriri kuita nepetaari zvinezvi ndinofunga kuti mafamilies vaafektwa. Tichitarisa kubva kuna ana Mabeye kuchipinge South, tichitarisa kuna ana Hakwata, kuna ana Zamchia, kuna ana Mumbe, I'm sure pari zvino vaakudarika kuma 300 families. Asi vane munzvimbo dzakasiyana ngekuti vamwe vacho vane hama dzavo muZimbabwe, saka vanoenda kogara pahama. Kuzoita avo vasina hama ndo vane dambudziko vanonyanya kuoneka.
Vamutseyami vanoti izvezvi vanhu ava vakapotera vakatarisana nenzara ikoko kunharaunda kwavo kusina kuibva mwaka uno, uye vapoteri ava vari kungogara chero pavawana kunyange nemuminda yevanhu vemuZimbabwe izvozvo pamabopoto.
Vechiuya muZimbabwe vechichiona munzvimbo mekugara vachikumbira masabhuku, asi urongwa hwacho hukuru ndokuti vazoguma vakutongogara refugee camp, asi vazhinji vasati vaenda. And kugara kwacho kunohlupa ngekuti vanenge vachindoenda kuvaka pamunda pamunhu voaka kana kuti vokumbira pamuzi pemunhu vopuwa pekugara vachidara, asi chokurya vanenge vasina, uyezve chokurya chizhinji chekupfeka havana, zvizhinji zvavo zvinenge zvakasara kana kuparara.
Mumiriri wemusika vanhu uyu anoti imwe nyaya iri kunetsa ndeye vana vevapoteri ava vasiri kuenda kuchikoro.
Munoona kuti pavanhu vazhinji vari kuuyawo pane vana vane zera diki, vana vaenda kuchikora. Saka zvinezvi vana ava vachakwanisi kuenda kuchikora nenyaya yekuti vakabva Portuguese kwavaifunda. Saka idambudziko, ende dambudziko retinaro inyaya yedambudziko yekutaura kwedu language, kuti iyo vanenge vachireketa chiPortuguese, unono tinoreketa chii? Tinoreketa chiyungu. Tinoreketa chiyungu, tinoreketa chindau. Vamwe ndivo vacho vanoreketa chidanda, vamwe vanoreketa language isinganyasi kuzvika nemunomu, asi vamwe vacho vanoreketa chindau. Tinenge tichizwanana.
Vapo Rusingazi vanotiwo nharaunda yavo iyo inoganurana nenyika yeMozambique yava nevapoteri vawanda.
Sezvo muchiziva chipinge South constituency mugano wayo inongoganurana neborda reMozambique kwechinhano chakati rebei. So hondo dziri kuitika mukati kana kushisidzirwa kuri kuitwa vanhu ndimatsanga ise vanhu ava vari kupotera vachitiza vachiuya kuMozambique vachidarika ngemuconstituency wedu. Vanongoti vakatidarike bhodha vochitobva vakakawo timu tumuchacha twavo kuti tauya uno kune runyararo, regai tichitoponerawo uno.
Vapo Rusingazi vanoti chichemo chavepo ndechekuti masangano anobatsira vapoteri apindire nyaya iyi pamwe chete nehurumende yenyika yeZimbabwe.
Takamboitirwawo ndivo, saka tinovaashira, tavaashira tochizokoka ayo mapazi, maNGO nesocial welfare kuti vachibatana kuti vachaashira vapoterawo. Sitiri kuti hurumende inongoita zvainotarisirwa kuona kuti uyo ngewe chokwadi here, uri kuti sei, zvakamira sei, vochitorwa vochizoendawo kwavanondochengetwa. Asi inini saMP kana kwauya vanhu kudaro ndinotanga kurumba nezvidoko zvandiinazvo kundovaashira kuti vasafira muno ngenzara.
Kurwisana kuri kuitika kunyika yeMozambique kwakapa kuti masvondo mashoma apfuura vamiriri vekubhuyera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba uye vaUbert Nyanongo veekunyanga kuti vabvunze mudare reparamende gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaSidney Sekeramai kuti vari kuitei kuti nyika inge yakachengetedzeka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.